Zvikanzi chimbidza kudzoka kwandabva kure Dengoma yangu chimbidza kudzoka kwandabva kure Kwandanga ndibva wanga uri mufambo Asi ndazongosvika ndikayambuka ndega Kwandanga ndibva wanga uri mufambo Asi ndazongosvika ndikayambuka ndega Ngangoti nini mwari ndiwe munhu wese Ndavaudza kuti mwari ndiwe munhu wese Ngangoti mwari ndiwe munhu wese Ndavaudza kuti mwari ndiwe munhu wese Ndanga ndichida kuzongopupura Pazuva racho ratichasangana Ndivaudze musango matabuda Mune zvikara zvinorura Vanoda popoto popoto Asi handina kuzovapindura Nemoyo nerudo uyu wamatipa Tine misodzi nenhoroondo Kwandanga ndibva wanga uri mufambo Asi ndazongosvika ndikayambuka ndega Kwandanga ndibva wanga uri mufambo Asi ndazongosvika ndikayambuka ndega Ngangoti nini mwari ndiwe munhu wese Ndavaudza kuti mwari ndiwe munhu wese Ngangoti mwari ndiwe munhu wese Ndavaudza kuti mwari ndiwe munhu wese
Endo nokoka machembere ndabaiwa Ronda racho rikuvhika moto Anikwanise kungoshema mchinchemedza Tine chidzidzo chatakawirirana Mwari baba samasimba inzwa kushema kwangu Ndimi ziso reupenyu hwangu
Todosiya tarova ngoma pano mai Kuti titambirwe kuti mutibvumbamire Zvikanzi chimbidza kudzoka kwandabva kure Dengoma yangu chimbidza kudzoka kwandabva kure Kwandanga ndibva wanga uri mufambo Asi ndazongosvika ndikayambuka ndega Kwandanga ndibva wanga uri mufambo Asi ndazongosvika ndikayambuka ndega Ngangoti nini mwari ndiwe munhu wese Ndavaudza kuti mwari ndiwe munhu wese Ngangoti mwari ndiwe munhu wese Ndavaudza kuti mwari ndiwe munhu wese Ndanga ndichida kuzongopupura Pazuva racho ratichasangana Ndivaudze musango matabuda Mune zvikara zvinorura Vanoda popoto popoto Asi handina kuzovapindura Nemoyo nerudo uyu wamatipa Tine misodzi nenhoroondo Kwandanga ndibva wanga uri mufambo Asi ndazongosvika ndikayambuka ndega Kwandanga ndibva wanga uri mufambo Asi ndazongosvika ndikayambuka ndega Ngangoti nini mwari ndiwe munhu wese Ndavaudza kuti mwari ndiwe munhu wese Ngangoti mwari ndiwe munhu wese Ndavaudza kuti mwari ndiwe munhu wese Zvikanzi chimbidza kudzoka kwandabva kure Dengoma yangu chimbidza kudzoka kwandabva kure Zvikanzi chimbidza kudzoka kwandabva kure Dengoma yangu chimbidza kudzoka kwandabva kure
Dengoma yangu